Dutu mupengo re Hurricane Florence iro raitarisirwa kusiya rasakadza North ne South Carolina richibva mugungwa roramba richienderera mberi mumatunhu aya. Pari zvinorauraya vanhu vanosvika gumi nevasere uye vamwe vazhinji vadzivirirwa munzvimbo dzavanogara. Vanobatsira vanopfuura mazana mapfumbamwe kubva kwakasiyana siyana vasvika mudunhu iri kuzobatsira vari kuyeredzwa nevane dzimba dziri kudhirika. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu aya zvinotiudza mamiriro akaita zvinhu kwavari. Tatanga kunzwa kuna muzvare Patricia Mamo Murozvi, mumwe wevakanyoresa kunobatsira munguva yenjodzi iyi.
Kunokwanga kune batai izvishuwa. Isusu takangopfunyutswaona Mwari nokuti payaifana kunge ichitanga mazimvuraya nemhepo yaifanira kunge yakarova kuno zvakanyanya kuno kuRally. Zvakazoitika ndezvekuti Mwari wedu akangotionawo ndobva yangochinda ndobva yaenda rumwe rutivi. Saka rutivi rwakarohwa hakuna chakanaka. Dzimba dzese dziri mumvura, mota dziri kungoyeredzwa, vanhu vari kufa.
Kunewo here zvizvarwa zvekuZimbabwe zvamati manzwawo zvakakwekweredzwa nemvura nemazimepo aya?
Pari zvino handisati ndambonzwa. Pane mukoma wangu anogara kunonzi kuFayetteville kune divi iroro rakanyanya kurohwa nemvura iyi nemhepo, asi atiya haana kukuvara, asi imba yake yakayeredzwa, asi haana hake kukuvara. Saka izvinezvi vari kwavari kuchengetedzwa kuti vabatsirwe mvura idzi dzapera.
Vane rubatsiro here rwavanowana kuhurumende rwekuti vagone kudzokera pamba vanga vari neupenyu?
Wangu iye zvinezvi vari kubatsira kuti vanhu vapinde mumashelters, vanenge vachipuwa chikafu imomo, vanoenda kunotarisa kuti dzimba dzevanhu dzakamira sei, vachikwanisa kubatsira kubudisa mvura mudzimba idzodzo. Ivo vakachengetedzwa kwavanenge vakachengetedzwa vachipuwa zvese zvavanofanira kunge vachinge vachipiwa pamwe chete neRed Cross iri kubatsira. Kana ini ndakatovolontia kuti ndiendewo ikoko kunobatsira, asi havasati vandidani. Vakatora zvese zvavanoda kwandiri, but vakati kana tava kundida vachandidani.
Avo vanga vari chizvarwa chekuZimbabwe chinogara kuNorth Carolina, muzvare Patricia Mamo Murozvi vachitaura vari kuRaleigh kuNorth Carolina. Tanzwawo kuna vaPrince Washaya vanogarawo kuNorth Carolina kwakare, tinzwei hurukuro yataita navo.
Isu tinogara kuRaleigh, which is the capital city yeNorth Carolina. Saka tiri about 2 hours away kubva kubeach. Kunova ndokwaya akanga iri kueastern beach uko kuCarolina. Saka kunoku yakasvika hayo, but haina kuzosvika, yakanyanyisa, yakatichedza mbichana. Asi takazongowana mvura yakawanda nemhepo zvayo, asi hatina kuita dambudziko rokurasikirwa namagetsi.
Hakunawo here vamwe vezvizvarwa zvekuZimbabwe vamunozivawo vari mudunhu irori vamungangodaro makanzwawo kuti vakawirwa nedambudziko nazvo izvi?
Takabatana-batana pamaWhatsApp group atinayo kuti tingozwa kuti vamwe vakamira sei, vamwe vakamira sei. Hapana muZimbabweni akapinda dambudziko rokuti ringanza idambudziko risingagadziriki. Varipo vashomanene zvavo apo napapo vakatizvo vakamborasikirwa namagetsi for a couple of hours, asi akambva azodzoka zvavo.
Saka tingati pane zviri kuitwawo here nehurumende kubatsiridza vari kusangana nedambudziko?
Ehe, hurumende kuno kugavhena akamobhilaiza kuti vange vachinge vari out there vachibatsira vanhu vanenge vachida rubatsiro zvinoenderana nokuti vanenge vaendeserwa namagetsi kuti vakwanisa kuwana magetsi avo, vanenge vaendeserwa mvura vawana mvura, vanenge vasingakwanisi kunge vachiwana chikafu vari kunzvimbo dzokuti mv mvura yakunge ichinetsa padzimba yekuti dzimba dzako kupindwa nemvura zvakanyanya vanda kuevacuatewa vachiva evacuata ikoko saka hurumende iri kuedza nemba inogona nako
avo vanga vari chimwe chizvarwa chezimbabwe vanogarawo kunorth carolina vaprince washaya vachitaura vari parunhare kwakare kunorth carolina